mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 21 Gumiguru 2022 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zimbabwe yakatarisana nemaelections muna 2023 next year and isusu tiri kuencouragewo madzimai kuti atore maleadership positions, but zvinhu zvichatadza kubudirira kana nyaya yeviolence ikasaadreswa.
Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoshora zvemirizhonga musarudzo richiti izvi zvinoita kuti vechidzimai vatye kukwikwidza.
Dambudziko rataita nderekuti vamunangagwa vachifunga kuti handudza vakapfeka hadzisi dzavo, saka vanogara vachikashamara kuti ndine here ndiri apa. Saka varairidzi vavanofunga kuti munditsigirei kuti zvinhu zvenyu zvigofamba, varairidzi pavanosunga matai zuva roga roga vachienda kubasa vari kushanda muhurumende yavamunangagwa.
Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo hadzinei nezvematongero enyika, vachiti chavanoda mihoro yakakwana kubva kumushandirwi wavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro sangano rinomirira madzimai mune zvematongero enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rakaburitsa gwaro rinotaura pamusoro pekunetseka kwavo nemhirizhonga nemvongomupopoto iri kuitika munyika munyaya dzezvematongero enyika zvichitevera kurwisana kwakaita vemapota eCoalition for Change, Citizens Coalition for Change neveZANU PF. Walpe inoti vazhinji vevanhu vanopedzisira varohwa nekukuvadzwa madzimai zvavanoti zvinodzosera kurudziro yemadzimai mune zvematongero enyika kumashure. Vanoti vanopesvedzera nekutuma vanhu kuita mhirizhonga idzi vanofanirwa kumiswa kukwidzwa musarudzo. Sangano reZEC rakazivisawo kuti rakagadzirira zvakakwana kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reWalpe muzvare Stabile Dewa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yemhirizhonga dzematongerwo enyika dziri kuramba dzichikwira.
Sei muine maonero iwoyo, muzvare Dewa?
Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuona madzimai achibviswa hembe, achirohwa, achimhanyiswa nekungosarudza chete kuti vari kudawo kuenda parali, vada kupinda mumameetings kana kuti vari kudawo kukondestawo maleadership positions. Zimbabwe yakatarisana nemaelections muna 2023 next year and isusu tiri kuencouragewo madzimai kuti atore maleadership positions, but zvinhu zvichatadza kubudirira kana nyaya yeviolence ikasaadreswa.
Saka zvinhu zvakamira sei pari zvino? Mave kunanga kupi senyika munyaya dzezvematongerwo enyika nesarudzo idzi?
Izvozvi mamember of parliament ana honorable Tofa vakarohwa vakakuvara zvakaipisisa. Kungokuvara kwavakaita vakangokwadzwa kuti vangada kungonosapota mudzimai ari kurana for council position yekungupa maby-elections. So kana zvichiitika zvinhu zvakadai paby-election, kopa tichazoita national election panenge pachivhoterwa president nemaMPs, chii chichazoita?
Kurudziro yenyu sesangano rinomiririra madzimai ari mune zvematongerwo enyika ndeyekutiwo kudini?
So tinongoramba tichingokurudzira hurumende nemapurisa kuti aite basa ravo without fear or favor. Vese vachabatwa vane mhosva vanofanira kusungwa and mapolitical parties ane vanhu vakaita zvinezvi vanofanira kutsvaga vanhu ava vomake sure kuti havachapinda zvakare mune zvematongerwo enyika vachikontesta nekuti hatidi nyika inopromota nyaya dzeviolence especially violence against women and violence iyi haina kungotanga izvezvi mukatarisa pane pakashungurudzwa honorable Joanna Mamombe Cecilia Chimbiri nananetsai ende vamwe vanhu vakanyarara so tikaramba tichinyarara panongoitika makeses mashoma zvinoramba zvichiwedzera so isusu tichasvikawo panguva yekuti tichamobhilaiza madzimai kuti asavhotere mapolitical parties ari kukonzera mhirizhonga nekuti azvibatsire kuti madzimai arohwe kubwinywa kusungwa nekuti vangochuza kuti varida kuita take part maleadership positions
ava vanga vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabile Dewa vari parunhare vari kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoshora zvikuru mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiita sekukurudzira varairidzi kuti vavatsigire musarudzo yegore rinouya kuti zvinhu zvigovafambira zvakanaka. Pamusangano wekuparurwa kwerimwe sangano rinonzi rinomirira varairidzi reTeachers for Economic Development asi riri kuzivikanwa nerekuti Teachers for ED, vamunangagwa vakati bato ravo reZANU-PF rinoda rubatsiro rwevarairidzi vose kuti risakundwa musarudzo gore rinouya vachiti bato ravo nehurumende yakamirira kubatsira varairidzi. Mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, vaGoodwill Taderera vanoti varairidzi havaiti zvematongerwo enyika uye havatsigiri zvematongerwo enyika kuti vagopiwa mari vachiti zvichemo zvevarairidzi zvichemo zvevashandi vanoda kuti mushandirwi wavo anzwisise kuti zvinhu zvakavaomera.
Isu semusangano weZimbabwe Teachers Association hatifunge kuti inganzi inyaya yekuti tinotsigira mukuru wenyika kuti izvo tigozowana mari. Izvozvo handifunga kuti zvingave zviri zvinhu zvinofanirwa kuti zviitwe kuvashandi vehurumende kuti tanga watonditsigira kuti ndigozokupa mari. Isu tinofunga kuti zvinofanira kuitika ndezvekuti tinofanira kupiwa mari inoringana nekuita basa kwatinenge tichiita, kwete kuti nekutsigira mumwe munhu. Handireve kuti isusu tingati varairidzi vasatsigire mukuru kana kuti mutungamiri wenyika.
Sangano renyu rinozviona sei pane marika apa vataderera?
Zvatinonyanya kuvimba nazvo isu semusangano weZimbabwe Teachers Association ndezvekuti izvo isusu tinowanza kutarisira kuti tinoshanda nehurumende inenge iripo zvisinei nekuti ndeyaani. Pari zvino hurumende iripo ihurumende yemutungamiriri wedu vaEmerson Dambudzo Mnangagwa. Saka pari zvino ndiko kusaka muchiona nguva zhinji tichiisa yatinoti social dialogue pamberi. Zvinoreva kuti tinenge tichidaira kuti tikange tichitaura nemutungamiriri wedu wehurumende kuburikidza nevashandi vari pasi pake, vanotinzwisisa votipawo mari inoringana nekushanda kwatinenge tichiita, kwete kuti votipa mari nekuti isusu tambotanga tavananzva kana kuti tavatsigira.
Saka vataderera, muri kutiko nenyaya iyi?
Zvatinokumbira isu ndezvekuti mutungamiriri wehurumende angoticheukawo, angotionawo, atipowo zvinoringana nokushanda kwatiri kuita. Nekuti handifungi kuti mitemo yeInternational Labour Organization iyo inova Zimbabwe yakasainawo zvitsinhirana zvayo, hapana panotaura zvekuti unofanira kutanga watsigira mutungamiri wehurumende wanyatsoratidza kuti ndinokutsigira. mukuwanda kwedu nokusiyana kwedu vakawanda vanotsigira mutungamiri wenyika. Mukuwanda kwedu nokusiyana kwedu tinotarisira kuti mutungamiri wenyika ndibaba vemunhu wese, zvisinei nekuti anovatsigira here kana kuti kwete. Asi kana achishanda ari mushandi wehurumende, tinotarisira kuti anongofanira kupiwa mari inokodzera nebasa raanenge aita, nekuti ari kushandira mushandirwe anonzi hurumende.
Avo vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vamunangagwa havazivi kuti vagara vane rutsigiro rwevashandi vose vehurumende, nokuti ndivo mukuru wehurumende, vachiti mangwanani ose varairidzi vanobuda mudzimba dzavo vachinoshanda muhurumende yava munangagwa.
Zvinoshamisa ndezvekuti vamunangagwa havazive kuti vane rutsigiro rwevashandi vese vehurumende, nekuti ivo ndivo mukuru wehurumende. Dambudziko rataita nderekuti vamunangagwa vanogara vachifunga kuti hanzu dzavakapfeka hadzisi dzavo. Saka vanogara vachikashamara kuti ndine here ndiri apa. Saka varairidzi vavanofunga kuti munditsigirei kuti zvinhu zvenyu zvigofamba, varairidzi pavanosunga matai zuva roga roga vachienda kubasa, vari kushanda muhurumende yavamunangagwa.
Saka vamasaraure, dambudziko riripo nderei?
Taita dambudziko rekuti vamunangagwa vakoshese basa ravo rekuhurumende, vanokoshesa basa ravo rekupati rekuZANU-PF. Chavanofunga kuti ndo chinhu chakanyanyokosha kuti varambe vachinzi mutungamiriri weZANU-PF. Zvekunzi mutungamiriri wenyika havasi kuzvinzwisisa. Tinovakurudzira kuti vamunangagwa vazive kuti varairidzi vashandi vehurumende yavanotungamira, saka vese vatsigiri vehurumende yavo. Chepiri, nyaya yemari inodiwa nevarairidzi ndoyoga inoita kuti pakushanda kwavanoshanda vari anda hurumende yavamunangagwa vashande zvine simba, nekuti vanenge vachipiwa mari inokwana muhoro unotenga unoita kuti vafarewo. Chechitatu, kuti vachekitedze varairidzi vanovashandira zuva nezuva kuti vasarohwe nevanhu vekupati kwavo veZANU-PF kana vari kumaschools. Chechitatu, tiri kuti kana varairidzi vari kuzvikoro vari kudzidzisa vana vachazogadzira budiriro renyika mangwana, vasatore varairidzi vachivaba muzvikoro kuti vauye kuzoita zvekuuchirira vamunangagwa, asi varapa vachidzidzisa vana kuti vana ivavo vakabudirira, mbiri yavamunangagwa ichakura, kuti pavanga variko vanhu vakadzidziswa vakagona zvikoro vakazovaka nyika nezivo yavakapiwa navamunangagwa.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure. Tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, asi tichienda pamhepo vange vasati vapindira mubvunzo yedu. Dare repamusoro reHigh Court rinoti mutemo unobvumira kambani yehurumende yeZupco kuti iyo yoga itakure vanhu mumaguta nemune dzimwe nzira munyika kana kuti monopoly hausi pamutemo. Dare reHigh Court rakapa mutongo uyu mushure memagweta anomirira sangano revanatakura vanhu rechovha mubayiwa aendesa kumatare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, mukuri wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga, gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuru wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti dare redzimhosva ragona, vachiti vanhu vanga vatambura nekushaya zvinovatakura sezvo kambani yeZupco yanga ichitadza kuita basa iri iri yega.
Tinofara zvikuru nekuvhurirwa kwaitwa makombi nemabhazi asiri kuZupco. Ndofunga tese tinonzwisisa kuti panguva yeCovid vanhu vese vanga vanzi vashandi vari kuZupco, zvinova zvinhu ndozvaito sungirwa mapurisa achitosunga kana uchingozira kusuko nekuti ndio mutemo wangu uriko izvi zvakaitwa vachida kuti va reduce kupararira kwecovid asi tikatarisa mamiri azva zvakaita mabasa kwanga kusina vanhu vanga vachitambudzika transport zvinhu zvizhinji zvanga zviri kuitika saka tinofara zvikuru nekuvhurirwa kwaitwa makombi kuburikidza mutemo wabviswa kukoti nekuti iye zvino izvi mutemo uyu ndowanga uchibata saka kubviswa kwaitwa mutemo uyu zvinoreva kuti hakuchisina achasungirwa izvozvo chataa kutotarisira ndechekuti vanhu vese vateedzere mutemo sezvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti vanhu ngavapinde mumaassociations kana vapinde mumaassociations vova nezvinhu zvakakwana saka tiri kufara zvikuru nyika yese nokuda kwechinhu ichi nekuti makombi tikatarisa even mabhazi chaiwo transport isekta yakapiwa vanhu vezimbabwe vatinoti maordinary citizens kuti tikwanisewo kuita business takwanisawo kuita business tokwanisa kuona kuti for sure muekonomiwo tine chekuitawo mune zveupfumi nekuti mabhizimusi hatikwanisi kuita but transport tinokwanisa kunge tichiita saka idanho hombe ratinotenda matare edu edzimhosva kunyange judgment iyi yanonoka kuuya asi tinongofara taakuziva kuti vana vaid vakwanisa kutendera mota dzese kuti dziuye ikoko dzichipawa mafitness taakuziva kuti kurmt vakupa maroot authority maoperators license nemarank disk zvichange zvichitangawo zvekare zviri pamutemo
vamaguraminga izvi zvichabetsera vanhu nenzira ipi
izvi zvichabatsira vanhu vemuzimbabwe kuti vaakuita business zvichabatsira mabasa azarurwa tikatarisa mayouth vanga vasina basa vazhinji vanga vaakuita zvemadrugs zvinokuvadza mutsane mapopoto tikatarisa zvekare ivo madrivers acho anga aripo vatyairi nevese vanga vachishanda mutransport kudzimba kwavo kwanga kusina chekubata kwanga kusina kumira mushe mudzimba dzimwe dzimba dzanga dzichitoparara nekushaya zvekudya nekushaya mari pekutangira vana vechikoro vevashandi vemutransport ivava vakanga vachidhiraivha makombi nevamwe vaishanda kumabhazi iwaya ivana tikatarisa vana vavo vechikoro vanga vasiri kuenda kuchikoro vanga vakatomira saka tiri kuona zviri zvinhu zvabatsira nyika zvikuru uyewo chimwe chinhu chatiri kuona ndechekuti mari yaakubatwawo nevanhu vese vanga vachigadzira masits edzimotokari vanga vachitengesa maspares edzimotokari zvinosanganisira matai zvinosanganisira maservice kits vanhu vese ivovavo mabhizinesi iwaya atanga kufamba tikatarisa zvekare kuvhurirwa kwebasa iri vana rmt ministry of transport maroot authority kana akupiwa nomaoperators license imari yaakuuya kuhurumende tikatarisa zvekare kuvid motokari dzaakuuya hurumende yaakuwana mari zvinhu zvanga zvisiri kuitika izvi
avo vange vari mukuru wesangano rezimbabwe union of drivers and conductors vafrederick maguraminga vari parunhare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday vaimbova gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaowen nqube vanoyambira nezvekudeuka kweropa panguva yesarudzo dzegore rinouya vachiti izvi zvichapfuura zvakaitika musarudzo dzemuna 2008 manzwi avanqube ari kuuya panguva iyo bato rinopikisa recitizens coalition for change richipomera mapurisa mhosva yekutadza kumisa kurohwa kuri kuitwa vatsigiri vavo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf munewsday makare dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti dziri kunyimwa pokugara mumahotera muharare pamusoro pekusabhadharwa mari dzavo nehurumende mumiriri wenorton muparamende vatemba mliswa vanoti zvinofanirwa kuzivikanwa kuti matambudziko akatarisana nenhengo dzeparamende anosiririsa sei vachiti dzimwe nhengo dzeparamende dzinopedzisira dzogara munzvimbo dzinosiririsa dzakaita seharare club mufinancial gazette nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoyambira hurumende kuti isafunga zvokushandisa mari mukufadza vanhu sezvo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya asi kuti iise mari mukugadzirisa mamiriro ezveupfumi hwenyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aiwa, tinotenda komuredi idzi zvamataura izvo. Aiwa, zvoratidza muri mutungamiri wenyika. Panofira nyaya manje ndepakuzozvitevedzera. Vanhu ngavarege kurohwa munyika, vakada kudemonstrata ngavademonstrate. Havauyi kustate house imamu vavaone vanachingodemonstrata imomo. Vachidemonstrata kudaro mapurisa ngavakombe vasapisa matai, vangodemonstrata murunyararo vachiti aiwa no, isu izvi hatisi kufara nazvo. Maticha akada kudemonstrata, regai ademonstrate. Mapurisa akatomaunda maticha akamachengetedza, vachidemonstrata. Kana vapedza voenda kumba. Ndo zvinoita mutungamiri wenyika izvo. Kana vapedza chiendai kumba ndoona ndogadzisa sei. Kana michema nenyaya dzemapei, kana michema nenyaya dzakati ndoona ndogadzirisa sei. Veopposition vakaita marali, regai vaite. Vachiita marali avo, kana mazongovadya mavadi. Mavadya. Zvino kana mukati vari kuda kuita rali makuvarambidza, kana vakangodyiwa vanongoti taibatirirwa. Saka regai vanyatsokuita feel free, vaite zvavanoda. Inyika yedu tese vamunangagwa. Tese. Hapana kana nonzi chena wose manhanga, hapana risina munzi. Tese inyika yedu. Imi ndimi makatirwira kuti tiwane rusununguko. Inyika yedu tese. Hapana kana munhu ari kunzi uyu asi wemunyika muno, uyu foreigner. Vese nemaopposition leader nevese vana madhuku, ngatiwiriranei tivake nyika yedu, tivake Zimbabwe itsva, tivake Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe yedu inozoita kuti vazukuru vedu nevana vedu vawanike vachigara munyika yakanaka seiyoyo. Ndo zvinhu zvatinokurudzira. Ehe, tobva taenda panyaya yeuoro apa. Panyaya yeuoro apa mukuru, hapanoda kuti timiremire chaizvo. Vanoda kuti timiremire chaizvo nekuti uoro huri kunetsa uoro.
Chinhu chimwe chete chandoda kutaura panhau yedu vana veZimbabwe. We don't have unite, kubatana chako chako. Let's unite Zimbabweans, let's unite Zimbabweans. Tarisai zvavari kungoita vana mugwadi, vana apo mavhima, namapurisa acho, namasoja zvose. Tinongoitwa chimukwitira, tinongoponderwa musaga. Aba naasina, ukangoonekwa chete kuti une muono uri mberi, unotongonzi waita zvisirizvo, wakutokandwa mujeri. Tarisai mukoma Jobiskala vakavharirwa vasina mhosva yavakapara. Zimbabwe, let's unite Zimbabwe, stand up Zimbabwe, let's unite. Tibatane, ngatirejistei kuvhota, tiite chokwadi. Tarisai vana, iko zvino maticha vari kunzi mari vachawedzerwa ngavarege kukanda mapadza pasi. Ndizvozvo zvinongoramba zvichingonyepewa, vachingonyepa, vachingoziva kuti nguva iri kufamba chete iri kuinda. Muchadzokera zve kumabasa mungono tishandishande munhu mwedzi unouya wacho muhama kutaurirwa futi zvimwe. Saka vanhu ava, vanhu vezanupf havana chavanomboita muupenyu hwavanhu. Havanei nevanhu, havanei neupenyu hwavanhu chaivo chaivo. Chavanongoda kungoti safai. Ndo zviri kungoitwa same navamunangagwa. Vamunangagwa sei vasina mwoyo? Kana chavataura ngavazadzise. Chivimbiso chenhema, musikana ndokuda. Kana wandida ndozokutengera bhazi, wamuda munhu uyauya, hapana kana bhazi racho. Tarisai vana veZimbabwe, ngatimukei. Vana vatide ava, hapana kana anotida kana one. Tinokutendai, ndini Mawere, ndiri paBotswana.
MuZimbabwe munongoda kushanda chete. Zvisina muizvo kuti ED kana kuti ani kana kuti ani, kuzvinongoda kushanda chete.
Yeah, pastudio 7. Makadi kupa studio 7 apo. Toda kumbopaura nyaya kwachipo uko kunonzi kune nzara uko. Takavaudza kudhara kuti ZANUPF yenyu munodai ZANUPF. Haina chunhu. Vana mangagwa venyu munosara muchavhoterai. Ino muri kuchema kuti kune nzara. Kuti chakati kune chakati. Ngatichinje zvunhu ndokuti nzara ipere. Hamudi. Basa ndokuti pambeni ZANUPF. Munosvikepi nenzara? Zvino muri kuchema matoho apera. Manje muchera chetinobva kupi? Zvino vari kutaura kwanzi hanzi madamu wanda waka kezunezu ya wanda utuwake mairigation kezunezu kwa rekosu banga varibu tura utibarda ni masangana mtizo ndu batila shikafu iyo ngati chinje zunu sano pesa isina chunu tinongo ufani nzara mabasa hakuna nzara chete kupera kose ya kuni tinukambuna kakani aswar kwanzi chichi kati chinje zunu chiche zunu zunuita tingati singu pampende kuna kuwa kanyigeru sano pesa isina chunu na minanga baba tambura wa ma
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nekudzidzana kwayo neUkraine.
Mukuru wesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID amai Samantha Power vanoti mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kuda kushandisa chando sechombo chehondo. Vanoti zviri kuitwa neRussia zvikubhomba magwenya emagetsi mazana ezviuru zvevanhu vachisara vasina chekudzisa nacho dzimba idanho reRussia rekuda kupfidzisa vanhu ava munguva yechando. Amai Power vakashanyira Ukraine mavhiki adarika uye vanoti America ichapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 million kuti vanhu vemunyika iyi vasarohwe nechando zvakanyanya. Vanoti rubatsiro urwu ruchabatsira zvizvarwa zveUkraine mamiriyoni manomwe kuti zviwane kudziirwa munguva yechando. Amai Power vanotiwo America ichashanda nedzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro kuti iwanise vanhu vemuUkraine magetsi negas munguva ino yechando. Vanoti vakasanganawo nevarimi vari kunzvimbo dzainge dzapambwa neRussia dzikazosunungurwa nemauto ekuUkraine avo vanoti vakawana mapurazi avo abiwa kana kupazwa kana kuti zvikwanisiro zvavo zvekurimisa zvaparadzwa. Vamwe vevanhu ava vanotiwo vakawana minda yavo nedzimba zvakateiwa zvimbambaira. Amai Power vakasanganawo nevamwe varimi vainge vakohwa gohwo rakakura asi vachiti vaishaya kwekutengesera kusvika paitwa chibvumirano chakatungamirwa neUnited Nations neTurkey kuti varimi vemuUkraine vakwanise kutengesa gorosi ravo nezvimwe zvirimwa. America inotiwo yakaparura imwe homwe yemari inosvika zana remamiriyoni kana kuti 100 million kubatsira varimi kuti vaendese gohwo ravo kumisika vachishandisa migwagwa, njanji nenzizi. Chirongwa ichi chinonzi AgriUkraine uye chakanangana nekuti varimi vemunyika iyi vakwanise kumira voga kunyangwe hondo ichiri kuenderera mberi. Amai Power vanoti upfumi hwenyika yeUkraine haungatadziswe kushanda nehondo. Vanotiwo varayiridzi vashandi vehurumende vanotengesa muzvikoro nevamwe vari kuda mabasa. Amai Power vanoti mitero yavanobhadhara yakakosha kusimudzira upfumi hwenyika iyi. Vakasimbaradzawo shoko rekuti America ichamira neUkraine munguva dzose. Vakatiwo vanozvinzwisisa kuti vanhu vemuUkraine vari kushungurudzwa zvakanyanya neRussia pasina chavatadza. Amai Power vakatiwo America ichaedza nepose painogona kubatsira sahwira wayo Ukraine. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neUkraine. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.